Vachipara gwaro rakanyorwa mushure menguru yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mud Terrain Political Economy under Military Capture, mukuru wezDI Dr. Pesai Ruhanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo vakazobviswa mugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbowe mumabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semuenzaniso, mauto nevasori vakazara mukomishoni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZD inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiri aripo nehurumende vaone kuti mauto apindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rekudzivirira nyika. Vafani kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwekuti kana varitaya mupolitics varitaya mukuita safe the country ndokwavanokwanisa kudii kuzoita havo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafani kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
Mazimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, iri government inotevera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvinobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto nevaendamizi vanoita zvematongerwo enyika kuti zvakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei uye kuti kana tichitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotonga zvakanaka yatinoti dhemokrasi inenge yakamira sei munyika. Zvinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo nezviitiko zvesezvo.
Vacolin Chibango vekuelection resource center vati kunyange hazvo ongororo iyi yakaitwa mauto asati abviswa mugabe pachigaro inoburitsa pachena umbowo hwekuti mauto anga agara achipindira munyaya dzevanhu. Asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo.
Vanhu vagara vane simba ndosaka muchiona kuti even musi wa18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuvasapota. Izvozvo zvinotaridza kuti vanhu vane simba. Kana zvisina vanhu hazvina gwaro, hazvina legitimate.
Mukuru weYouth Forum Zimbabwe vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichiteera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro aJorgina. ZDI inoti hurumende inofanira kushandura mashandiro emauto pamwe nemamwe mapazi anoita zvekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuumba komiti yakazvimiririra yekuongorora zvichemo zveveruzhinji pamusoro pemauto. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti vemapato anopikisa vaitewo zvirongwa zvinoita kuti vawane rutsigiro kubva kumauto pamwe nevakarwa hondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.